final ichatambwa pakati kweEngland neSpain. Matimu maviri aya aita mushe mutournament ino. Fanika England kuti inge ichikwanisa kuti irowe mahost Australia yaita mushe iyezve ndokutanga kuti vange vachipinda mufinal. Zoti Spain nayo yarowa Sweden. Sweden yanga ichinetsa zvikuru mutournament. Tirikuona kuti inenge iri final inenge ichinakidza. Sekuona kwangu tinogona kuona England ichiwina World Cup e.
Tombotarisa matimu akabva kuAfrica. Akatamba sei semaonero enyu?
Tirikuona vanyana vanyana South Africa yakwanisa kutinge ichipinda mu last 16 kuzoti Morocco ne Nigeria zvakatamba mushe kuti nazo zvinge zvichipinda ipapo. Asi takatarisira kuti kune World Cup iri kuya tunzwa kuti South Africa iri kutarisira kuti inge ichihosta makwikwi aya. Saka takatarisira kuti nyika yeAfrica inge ichitora ipapo.
Sangano reZifa ringadzidzei pane zvatiri kuona zviri kuitika kumutambo uyu weFIFA Women's World Cup?
Iyezve kuchine basa guru rinofanira kunge richiitwa neZifa kuitira kuti maMighty Warriors etu ange achikwanisa kuti asvike ipapo. Toziva kuti vakambosvika kumaOlympics, saka tinofanira kuti tinge tichisimbisa kubvira ipapo. Asi parezvino mastructures etu haasi kupamba mushe, tinofanira kuti tinge tichiisa mastructures etu akatikoshei women's football. Toona kuti kune normalization committee ina former Mighty Warriors coach Rosemary Mugatsa. Saka tinotarisira kuti input yake ipapo inge yakakosha. Asi zvikuru tinoona kuti South Africa vanyana vanyana vakakoshesa steric bhora revakadzi kumauniversities. Saka vari kutora vatambi vavo vazhinji kubva kumauniversities. Saka nesuwo tinofanira kuti tinge tine deliberate strategy yokuti toti toshandisa university kana kuti toshandisa zvikoro kuti tinge tichiva nevatambi manyuwani kuti vange vachiita maMighty Warriors, togona kuti tinge tichitamba mushe senyika yeZimbabwe.